vachitaura pakupera kwemusangano wenhepfenyuro idzimuharare mukuru wesangano rezimbabwe association of community radio stations muzvare vivian marara vanoti vakaita chisungo ichi sezvo vaine vimbo yekuti hurumende yamunangagwa ichavapa marizinesi
taona kuti zviri nane tishandise masaisai anenge internet kuti tikwanise kubroadcasta zviro zvinobva munharaunda dzedu ende zviro izvi tichazviita sezviri kungoita vazhinji vari kuenda paintaneti vachinoita mavhidhiyo avo vachinoita maaudhiyo avo vachiisa panhepfenyuro iyoyeyo nokuti hapana mutemo kutatara sazimbabwe unotitadzisa kuti tiende paintaneti tichinoita izvi
muzvare marara vanoti semaonero avo hurumende yamunangagwa inenge inoda kusiyanisa maitiro nehurumende yavarobert mugabe iyo yange isingade kupa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remedia alliance of zimbabwe vanaijona yamutumbu vaudza studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nenhepfenyuro dzematunhu
kunyange zvazvo mune zvaitika munyika kuti maane utungamiriri hutsva chokutanga tisaramba takashinga mukutsikirira nyaya yedu yekuti vari kutetenura vakwanise kupiwa magwaro ekuti vakwanise kutepumura mune zvakanaka chepiri vati ivo aiwa takamirira kuti basa riripfuurire mberi rekuti vatipe magwaro tibvo panotepfenyura tichishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana kufanana nafacebook kufanana nawhatsapp kuti basa iri risamire tigare takagadzirira kuitira kuti patinopiwa malaisensi hazvinge zvinge zviri nani
mumwe mugari wemuharare amai rumbi mapfumo vanoti vanotsigira danho renhepfenyuro idzi vachiti havasi kufarana nenhepfenyuro dziripo pari zvino
tiri kutokumbirawo purezidendi vasvava kuti vape malaisensi maradio stations dzakasiyana siyana kunyanya studio 7 toda kuti ibroadcaste muno munyika inotipa nhau dzakasiyana siyana dzisinoselektwa nedzimwe stations dzatisinganzwa but studio 7 inopa news dzose saka tachikumbirisawo kuti dai vavapa malaisensi vabroadcaster taitawo choice pamastations awedwi
vanomirira mabhuku muparamende zvakare vari nhengo yekomiti inoona nezvekubudiswa nekufambiswa kwemashoko vajames maridhadhi vaudza studio 7 kuti zvinonyadzisa kuti hurumende yezimbabwe inotadza kutevedza mutemo wayo wekuti ani nani anoda kutepfenyura anofanira kupiwa rezinesi
munhu wemudare remuparamende ndonzwa kunyara nokuti handifanira kunge ndichitobvunwa mubvunzo uno kuti vanhu vanofanira kunge vachiona malaisensi kare mutemo uri pachena bumbiro remutemo remuzimbabwe riri pachena asi handizvo kuti chii chanichiitika kuhurumende kuti itadze kupa vanhu marezinesi emacommunity radio stations zvinhu zvakanyanyisa kushata ndo patinotaura paipai kuti hurumende inosungirwa kuti itevedzere mutemo wenyika
bumbiro remutemo wenyika rinopa mukana wekuti wese anoda kutepfenyura apiwe rezinesi asi hurumende yavapo yava mugabe haina kusunungura masaisai sangano rezakras rinenhepfenyuro dzematunhu makumi maviri nembiri uye hapana kana imwe yadzo nerezinesi ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangwija.